ngiyayeli inongo wacha kunyanyaka nonga urumuno munyoko panaini lesson pai wongo hapana munhano fara chaizvo kubva kuti munhauraiwa asi kune vanhu vakanga vari muno munyoko kune vamwe vachiri kushushikana nezvirwere zvavakabata panguva yenguva iyoyo tinoti zvinhu zvakadaro zvinoda kuti vanhu vawane closure kuti nyaya iwane kupera kwete kuti vanhu vanongoita zvavanoita kushaya chirango chinowanikwa nemunhu kana achinge audzirisa kufa kwevanhu vakawanda zvakadaro
imo munew york kunyanya kune vanhu vakarasikirwa nehama dzavo nekutaura kwamaita kuti pane vamwe vachiri kutowanikwa ivo vaine maronda kubva kuchiitiko ichi pakawanikwa ipo paine ndege dzakabhomba matwin towers munoona zvichitambirwa sei zvaitika izvi
tinofunga kuti vazhinji vachaona closure kana kuzorora kwavanga vachitsvaga nekuti kazhinji vanhu vanoda kungoti vaone kuti munhu kana achinge akapara mhosva vanhu vakafa vakawanda vakanga vasina mhosva dzavakanga vaita vanhu vakanga vatomukawo vachiti tiri kubuda tiri kuenda kumabasa kuzviitira zveupenyu hwako ubatanidzirwa pakati pezvinhu zvaunenge usingazivi saka vazhinji vanenge vasina kunge vagutsikana vanotowana kugadzikana kwepfungwa dzavo kuti atleast vanhu vakafa vakakufira pasina
imi pazuva iri re9/11 rakafamba sei kwamuri munorirangarira sei
hairari aufa wakarikanganwa ndikungoti kune munhu anofa akarikanganwa ndinotoziya pandafanga ndiri nezvandakaita musi uyu ichi time parinouya zuva iroro unototanga kufunga zvipatsva chimwe chandinoona chiri very significant chaitika apa ndechekuti aurayiwa mwedzi unoungazi unoyu mwedzi unouya ndiseptemba ndopatinenge takatarisa zvezuva rechiitiko ichi cha9/11 saka zvichaita kuti gore rino vanhu vambotarisa vaine kamwe katariro nekahope kakatisiyanei pane zvatakuita makore.